Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu zvita 4 2019. Makatirira kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nhengo dzesangano ravana chiremba reZimbabwe Senior Hospital Doctors Association dzinoti nhasi vachange vachiratidzira muHarare. Varimi vefodya vanoti kukwira kwemitengo yezvekurimisa kuri kuvakanganisawo. Tichanzwa zvinobva kwamuri vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru musangano revana chiremba vakuru reZimbabwe Senior Hospital Doctors Association, Dr. Aaron Musara, vanoti nhasi vatange vachiratidzira muHarare nekusafara kwavo nemamiriro akaita zvinhu muzvipatara zvehurumende. Kuratidzira uku kuri kuuya apo gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vakaudza Studio 7 nezuro kuti hurumende haisi kuzotaurirana nevana chiremba vari kuramwa mabasa kana kuti vakadzingwa mabasa. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa mushure mehurukuro nevakuru vemakereke vakati vana chiremba vaikwanisa kudzokera kumabasa mukati memazuva maviri, asi Dr. Moyo vanoti vashoma ndivo vakatambira kurudziro iyi. Vana chiremba vanoti vari kuda kuti hurumende itange ratidza kuzvipira kugadzirisa zvinhu zvaita manyamamire nerongo muzvipatara zvinosanganisira kushayikwa kwemishonga uye michina yemuzvipatara. Vana chiremba vati vanoda chose kushanda, asi zvinhu zviri kuvarwadza ndezvekuti vamwe varwere vave kungofa nekuda kwekuti havana zvikwaniso. Mukuziya nezvekuratidzira kwanhasi, Blessing Zulu weStudio 7 abata Dr. Musara.
Vana chiremba vafunga kuti zvandaita zvakanaka vakaenda kudare rama kurikota anomirira vanhu kunova kuparliament. Voendako vonopatsamba kune vechidare iroro vachivatsanangurira izvi zviri kuitika kuzvipatara iko zvino, kuti kuchipatara hakuchisina zvekushandisa uye vashandi havachagoni kuya kubasa. Saka varwere havasisina vari kukwanisa kuvabatsira. Tichitarisira kuti ivo vane izvo vanosungirwawo kuita nechibumbiro remutemo wenyika yedu yeZimbabwe, kuitira kuti vange vachipindira kana zvichinge zvaita saizvozvo. Saka ndingati muchidimbu ndo urongwa huripo.
Asi tiri kumboonawo vamwe vanenge vachida kuratidzira vachizoguma voita hwakiti nagonzo nemapurisa. Mavazivisa here nezveurongwa?
Mapurisa takataura navo, vakatipa mapepa acho zvese, tikanyorerana pasi tikawirirana kuti izvozvo hazvina kuipa, ingazviende mberi ngazviitwe hazvo.
Muri kutiwo vana chiremba havana zvikwanisiro muzvipatara umu, zvii zvamusina zvamuri kuda kuti zvinge zvichiwanikwa kuti mukwanise kuita basa?
Zvisimo muchipatara zvakawanda, zvinobvira kuti iyo mishonga yacho, kuita zvinhu zvakafanana nemabhandeji nemaglavhu ekushandisa muchipatara macho, izvozvo zvese zvipatara zvaomerwa iko zvino, hamuna. Saka zvinoitika futi kuti mimwe mishina inoshandiswa muchipatara yapera kufa, endi hapasisina shungu mukati meavo vanofanira kuita basa iri. Yatiri kumboonawo yekuda kuedza kugadzirisa zvinhu zvacho, saka zvokungofa zvichingosiyiwa zvakadaro.
Asi vamwe vari kuti hongu zvinhu zvakaoma chiremba, asi imi nebasa ramunoita munenge musingafaniri kuti muramwe mabasa, nekuti munenge maakuomesera varwere.
Kwedu isusu zvedu isu hatina kumbokuti kuramwa mabasa isu, kana takakutarisa hedu, nekuti basa racho tiri kurida tichida kusenza asi kana uchinge waenda kubasa kwacho kusina tichikusenza uchiti uri kunosenza zvinowa kusenzei basa ratanga taakuita iko zvino izvi ranga riri rekutarisa vanhu uchitoona munhu achitosvika pakutofa muchipatara ukangomutarisa usina chauri kuwanisa kunge uchimubatsira nacho zvanga zvakaoma izvozvo nekuti chiremba akatasana neizvozvo chinhu chekuti hachibudi mupfungwa mako kwenguva refu inoteera unoramba uchingoita nguri kungoona munhu iye mumaso mako izvozvo zvakaoma zvekuti unozosarudza kuti kana zvakadaro soka kana vanhu ava vari vari kuya kuno kuzofa zviri nani vase havo vari kudzimba dzavo pane hama dzavo dzinovada nekuvayemura pane kuti varwere vavaiwoskofaisi takatarisa tisina zvatinokwanisa kunge tichivabatsira nazvo zvinozonyanya kukuzotirwadza mwoyo saka hatina kurama mabasa nhasi chaiye tikaudzwa isusu kunzi raiti urongwa huri pano hwamira sezviizvi taakugadzirisa nyaya yekuti kuchipatara hakuchashandisika zvinhu zvekudikanwa izvi plani yataamayo ndeyekuti nekuti kuti tikwanise kutadzo zvikwanise kushanda isusu takatogadzirira kuti tikangopuwa plani iyo tikangoitarisa tikangoona kuti plani iyika inoshandika nayo mangwana chaiye vanhu vanenge vakubasa zvino zviri kunetsa ndezvokuti vanhu vanotaura kuti takutogadzirisa izvozvo tisoo takugadzirisa mobva mangoona mwarara mwarara kuita kunge mvura yehore hapa chisina chichabuda paya
munyori mukuru musangano ravana chiremba vakuru rezimbabwe senior hospital doctors association dr aaron musara vange vari parunhare nablessing zulu westudio 7 mukuru wesangano rinoona nezvekurimwa pamwe nekutengeswa kwefodya Red Tobacco Industries and Marketing Board Dr. Andrew Matibiri vanoti kukwira kwemitengo yezvekurimisa kuri kukanganisavo zvekare varimi vefodya izvo zvinogona kuzoderedza ndimo yemwaka uno Dr. Matibiri vanoti mitengo yefertilizer yakakwira zvakanyanya uye varimi vefodya vakatanga kudyara vachidiridzira vave kukanganiswa nekudzimwa kwemagetsi jonga kande miri aita hurukuro naDr. Matibiri
matambudziko ari kungosanganawo nevamwe varimi vanorima zvimwe zvirimwa angofanana neatiri kuona kuvarimi vefodya chirume yakunoita nenyaya yemitengo yeyayatonzi mainput zvekushandisa pakurima mafertilizer mishonga yekushandisa nezvimwe zvakadaro magetsi ari kunoita kuwana mafuta kana kuti dizeri rekushandisa kurima ruri kunetsei kuwana runowanikwa zvauri apo neapo hazvichiri kunetsa and uye zvakare mvura haisati yanyatsonaya zvatinokovisisa kuti mvura yekunyatsodyara fodya nekuti fodya ikunyatsosimuka yanaya hongu varimi vachiri kudyara zvavo fodya vaya vakadyara yeirrigation iya inotangisiswa mukanana September kana kutanga kwaOctobe ya yakabata zvakanaka nekuti iri kudiridzirwa asi zvandambotaura zvaa zvenyaya yemagetsi iri kutinetsei panyaya yekudiridza fodya yacho asi ivo vamwe zvakare vakasangana nematambudziko ekuti fodya yavo yakatyorwa nemhepo kana kuti yakarohwa mashizha nechimvamao asi ndangoti vazhinji vari mizvimwe zvatiri kudyara fodya vatiri kuisa fodya munyika mavo
tiri kunzwawo mitengo yezvekurimisa zvakaita sefotereza nemishonga inodiwa nevarimi iri kunzi mitengo yacho iri kungoshanduka mangwana unowana yashanduka mangwana unowana yashanduka vari kubatanawo nazvo sei izvi
hai zvinhamo kwese kwese muagriculture pamwe zvekurima izvi mitengo iri kuramba ichingokwira zuva nezuva nekuti vazhinji vacho vanotengesa mishonga iyi nezvo zvakafanana nemafetereza vanoti vanoshandisa mari yekunze kuti zvipinde muno munyika sakawo mitengo yacho inongoteedzerawo zvinenge zvichiitika pamusika yemari iyi
varimi vefodya vanosibatsirwa kuti vanenge vachiwana wemakambani vanobatana navo mukurima vakakwanisa here kuwana nzira idzo dzekubatsirika mwaka uno
ya kufodya kunenge kuri nani pane kune zvimwe zvirimwa nekuti zhinji fodya nyange kuti inotopfuura 83% yakatengeswa necontract saka vazhinji varimi vanongozemberana nemakambani atinoti macontracta kuti vawane izvozvo zvekushandisa pakurima fodya asi pane zvimwe zvavasingawani kumacontract
mukuru weTobacco Industries and Marketing Board Dr. Andrew Matibiri vange vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7 Vamwe vadzidzisi vekumaruwa vanoti vari kushungurudzwa nevasori nenhengo dzezanupf munzvimbo dzavanoshandira zvichitevera kuramwa mabasa kuri kutungamirwa nesangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi akataura nevadzidzisi ava ndokutipa nyaya inotevera.
Dzimwe nhengo dzesangano reATUS dzinoti dziri kushungurudzwa munzvimbo dzadzinoshandira zvichitevera kuramwa mabasa kuri kutungamirwa nesangano radzo. Imwe nhengo yeATUS uye vari mudzidzisi pamufungautsi Primary School kuGokwe vaGerald Davengwa vanoti vakadzingwa pachikoro nevabereki vevana vanodzidza pachikoro apa vachipomerwa mhosva yekusauya kubasa zvavanoti hazvisi zvechokwadi uye uku kutyorwa kwekodzero dzavo dzekuratidzira kumushandirwi.
Hatichakwanisi kuratidzira kana kutaura na employer tara kwandiri kuita kudai ndakatodzingwa pabasa paimba inanga nchigara kubva muna 2015 ndichinzi ndiri kuita zvisiri pamutemo, asi kada kutarisa ndakaisa tsamba yangu yekuratidza kuti tava incapacitated hatichagoni kuenda kubasa, tiri kungodawo mari inokwanisa kuti tikwanise kurarama zvoga izvozvo, asi vabereki havana kukwanisa kundinzwisisa vakabva va vandidzinga pamba.
Vatavengwa vanoti vave kurarama zvowaku mukwaku zvichitevera kudzingwa kwavakaitwa pachikoro chavanodzidzisira.
Zvisinei vakanditi ivo sinzi ndisingakwanisi kuuya kubasa nenyaya yekuti mari yandiri kutambira ishoma, ndakufanira kuti ndibve. Vakabva vaita zvekunyora iri tsamba yakadhindwa nahead vepachikoro.
Imwe nhengo yeATUS uye vari mudzidzisi pachiweshe Primary kwaChirumhanzu vaGodfrey Chanda vanoti kushungurudzwa kwavo nemukuru wepachikoro apa vawapiwe nyika Blasio Mawire pamwe nevanofungidzirwa kuti vasori kwave nenguva.
Mukuru wechikoro akanyora tsamba akaiisa kuHeidekwiku District. Tsamba iyi aiti vabereki vanyora, haana kuti ndiye anyora, akati kuti vabereki vanyora tsamba. Akabva avanza kuti ndiani anyora tsamba. Pavabereki vaiti anyora tsamba hakuna kana mumwe mubereki anoziva ane zita rinozikamwikwa.
Vachanda vanoti pari zvino vakatobva kutambidzwa tsamba yekuvapomera mhosva navamawire uye vanoti kushungurudzwa kwavo kwava kupinzwa nyaya dzezvematongerwo enyika.
Ndiri kupomerwa mhosva yekunzi ndinorovha kuchikoro. Pandachitarisa mazuva aari kuti ndakarovha ndanga ndiri pabasa zvemachokwadi. Ndanga ndine timu yevolleyball yandotirena yanga yakahwina ikaenda kudistrict for camping. Ndiri kudistrict ikoko iye akatora mazuva aya akati mazuva iwayo ndakarovha pachikoro.
Hatina kukwanisa kutaura navamawire pamwe nevakuru vebazi rezvedzidzo mudunhu reMidlands kutinzwe divi ravo panyaya iyi. Gurukota rinoona nezvevasori vaOwen Ncube vanoti havana chavanoziva nezvenyaya iyi vachiti haisati yapinda munzeve dzavo. Zvichakadai mutungamiri weATUS vaObert Masaraure vanoti hurumende inofanira kugadzirisa nyaya dzemari yemihoro yevadzidzisi kwete kushandisa bato rezanupf kushungurudza vadzidzisi kumaruwa.
Vasori vehurumende nemavanhu vezanupf vamuka chibhebhen'enga kuda kurwisana nevarayiridzi avo vanobhilonga kuATUS nevamwewo varayiridzi zvavo avo vari kuratidzira vachida mihoro yavo inotenga vachida mari inokwanisa kuti vararamise mhuri dzavo. Izvi zvinhu zvinosvodesa kwazvo kuti isu tinotarisira kuti hurumende yedu inge ichiisa simba rayo rose pakugadzirisa nhuna dzedu dzinove dzinhuna dzechokwadi, kwete kuti vaise mbambo pakuda kuponda munhu ari kuti ari kuda chekudya, pakuda kuponda munhu ari kuti anoda kuti awane mari yekurapwa, pakuda kuponda munhu anoti anoda mari yekuti vana vake vaende kuzvikoro. Tinokurudzira hurumende yedu kuti iite sobva apo ione kuti iri kuparadza nyika. Vanoda kuzotungamirira ani vachitungamirira sei kana vaponda health care kana vaponda education.
Mutauriri wezanupf vaSimon Kayamoyo vakaudza Studio 7 parunhare kuti bato ravo harina charinoziva nezviri kutaurwa neATUS izvi vachiti uku kuzorwa madhaka kuri pachena. Munyori mukuru musangano guru rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti wokupinzwa kuri kuitwa nyaya dzezvematongerwo enyika munyaya dzevashandi kuhwanda nemunwe.
Hapana munhu anofanira kufungidzira kuti vanhu vakati hatichakwanisi kuenda kubasa vanhu ivavo vanenge vane pfungwa dzematongerwo enyika. inyaya yekuti muhoro salari haichakwanisi kupedza muwedzi.
Zvichakadai, gurukota rezvedzidzo yepasi vaKane Matema vakapopotera Studio 7 patakavafonera kuti tinzwe pamire bazi ravo nezvekushungurudzwa kunonzi kuri kuitwa nhengo dzeATUS pamwe nenyaya dzemari yemihoro yevadzidzisi iyo inonzi nevadzidzisi yakafanana nemutero wembwa. VaMatema vakati tisavafonere zvakare tichivabvunza nyaya dzisina maturo, vakabva vadzima nhare mbozha yavo kudzamara hurumende yagadzirisa nyaya dzemihoro. Mutauro pakati payo nevadzidzisi ucharamba uripo sezvo vadzidzisi vachiti vari kusvetwa simba pasina muripo wakakodzera. Ndakamirira Studio 7 kuMidlands, ndini Thomas Chiripasi.
Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Munewsday mune nyaya inoti bato rinopikisa reMDC riri kushanda nevanhu veruzhinji pamwe chete namasangano anomirira vanhu vemakereke nemasangano anomirira vashandi mukuedza kukonzera kubva pachigaro kwava Emerson Mnangagwa. MuDaily News mune nyaya inoti kubva kutanga kwegore America yapa Zimbabwe mamiriyoni zana nemakumi matanhatu ane matatu emadhora 163 million yekubatira muzvirongwa zveHIV. MuDaily News mekare mune munisipariti yeGwanda yakatarisana nekunetsana nevagari veguta iri mushure mokuzivisa kuti ichatorera vamwe vanhu masitendi mazana maviri ane gumi nemashanu ainoti hapana chakaitwa paari kubva zvava mapiwa. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri veStudio 7 kuti vataura vega zviri mupfungwa dzavo.
Varume vakanditanga kubvunza, kandobvunza inini ndiri munhu anobvunza zvakanyanya nyanya. Paya pairebwa kunzi mazuva zana anga asingarevi makore mazana here? Munangagwa paaiti mazuva mazana, zvinhu zvenge zvanaka. Airewa mazuva mazana kana kuti makumi makore mazana. Ai, izvi zvinhu izvi zvazonyanya izvo varume. Dai wanga uri umwe munhu waingosaina zvevo Munangagwa kuti handichadi basa wakutongo zvindao zvigarira kumba kwako. Hapana chinombonetsa, usafunga sekuti varungu vanodzoka vakave vakakushungurudza vanokushungurudzirei? Wazvisainira woga kuradza kukonewa. Waona, waradza kukonewa kuti izvi zvinhu izvi zvanditadza izvi. MuZimbabwe kuwanikwa ndege imwe chete inobuda ichitora vanhu ichisenga vanhu imwe. Ndegeyo ikafa hapasina zvinhu zvichafamba. Haukundoko wekunyadzisa chaiko. Ipachamisa nyika yake hazvitongeri. Wakazvinhira oga. Pane zvaunoda kuita ngoshungurudza vana vevanhu chete. Ah, wanyanya iwe.
Kangwanana kanaka timu re Studio 7. Zita ndimasukume. Uyu garwe hapana chaanoziva uyu garwe. Hapana charinoziva. Iyi nyaya iri kuitika pandeyekudariso. Mozisi akabva nevanhu kuIjipita akananga kuKenani. Asi Mwari akakwanisa kuuraya mhandu dzanga achida kuparadza vana veIjipita. Naizvozvo uchamisa apinda panyanga, apinda panyanga achamisa. Ukatungamirira tinokubatsira, tisambochichidzirwa iwe. Ndatenda hangu.
Muri seiko paStudio 7 apo? Tinotenda nenhau dzamodai kutipa idzi nhau dzinonakidza dzinofadza. Ndine chikumbiro changu chandinoda kuti mutaurirewo kune vanhu vezanupiefu vakaita sana Chuma vana naGavula avava. Vanhu yaunotaura zvinhu zvisina nebasa rese panhepfenyuro yevanhu iyi ndo nhepfenyo yevanhu. Kana vafunga zvekunyepa vanoenda kwavo kuZanupiefu TV, Zanupiefu Radio ndokwavanonotaura zvekunyepa. Kunoda kuuya pano panhepfenyuro yevanhu vachida kuudza vanhu nhema zvinhu zviri pachena zvechokwadi zvatinenge tichiziva vachida kutanga kuti nyepera. Anoisa mufananidzo wekuti anzi Chamisa akabvuta masimba kuna Kupe kuti zvakazoti. Vanhu ndivo vari kufurira na Kupe, nevachiri Kupe ndeve Zanupiefu vari kumufurira zvanzi vakabirwa chipa. Vachiona kuti vari kugurwa nemupanhu wechidiki, mupanhu wechidiki avanetsawo ende aninakidza zvavanga anonzi Juma. Saka iwo sei nguva nenguva chingoti nzara iri kukonzereswa neMDC iwari wari kutonga nyika iwari madriver acho saka uzonetsana hwindi chiruzi vanoweza nipeva nawo kukwana chaiko vanaona pfungwa dzawo ndidzi dziri papi basa kurwisana nemdc chamisa zvodaiso chamisa kupi ngavagadzire nyika dai kureso vachingotuzana ngavarwisana neuori huri muzanupf hwawo uori hwembavha tatambura nevanhu avo ngavabvi ngavabvi abvi toda kuisa mubanhu wechidiki uyu chamisa uyu vanhu vakaita sekwano
ya ndoti vakadii makadii makadii vatungamiri vestudio 7 vose vashamara studio 7 kukwazisai ha inie ndibata ndeya mutulimuve ishwa ungababo nemari ina vanhu vanotevera unonyatsokuzviziva kuti mari iyi vakutumira vada kuhwaichibuda iwo bvisa mafigasiriyo ha ava mutulimuve vatadza kusadzidza zvachose zvanyadzisa kuti munhu woyi ndiye mukuru wehomwe yenyika obudisa mari isiri iyo ha ini ndanyara ini ha ndasvota ndasvota mukuru wenyika nyika dzose China iri kuchema naye America iri kuchema naye ha kuti kuda vanomuvenga nekuti ndiwe zano asi hakana avapengi vanhu avo ha izvanyadzisa ndanyara ndanyara ane ZANU-PF ZANU-PF yavo ndinyadzisa kusvika pakupedzisira ndatenda hangu haindoiti nhasho ndogara kuno ku South Africa ndanyara zvikuru kwazvo andahosvoda ndotiramba andichitipa nhau idzi tichiihwa tichiteerera ndatenda hangu
apo pastudio 7 ndinokukwazisai mose ndinoda kutaura kune avo makomishoni agadzirwa nezanupf hazvina zvazvinobudisa pazvina kana anza anza yacho takutoiziya kare nekuti hapana paangatomborora kuti zvinhu zvinobikwa nemdc zvizaiti tikutorira anotoziva kutoti anhu emdc ari kutoshaisha saka anza ichi akutoiziya nekuti zvitori pachina hamungambotori side 1 kuti ritonge nyaya yakarekera kune imwe side 1 yacho risipo dai angoti kana ari 5 wobaisa kuti kana ari 6 makushen 3-3 pochizwisika kuti kana kusatoti atotsvage amwana akazvimiririra toti kuti nhengo dzimwewo dziparamende dzezanupf pashaishwapo ndokuratidza kuti pfungwa dzavo dzakaora ari kushaya zvekuita ndokugumirwa tadza ndatenda hangu ndatenda hangu ndatenda hangu majonga nakomatanonoka nasisisitendo mawere ndatenda hangu
ari kutaura ndimukomanyasha wekugokwe muteereri westudio 7 kunyanya yemangwanani makadini mose muno muzimbabwe tine makambani mazhinji akavharwa nehurumende yezanupf zivisco tiu chaban mine csc national railways vana textile industry ese akavharwa nehurumende iripo hazvimbodi kuti kwai kungave nemunhu anokwira ndega achinoita mamega deal achivesa mari makambani iyayo akagadzirwa akafamba akashanda zimbabwe inenge yatove ichine mukaka madhokuta zvipatara zvichishanda maticha achidzidzisa vana muzvikoro hapana chimwe chatinenge tichada asi ukatarisa mari yawestiwa nemunhu achiti ari kukwira ndege achinoita mamega deal kana nyange zvazvo dai yakaiswa kumagetsi ichi toti tigara tine magetsi 24 hours nyika yose hapana mamwe mamega deal anodiwa kunze kwekumutsa makambani akagara aripo achipurawa nehurumende munozoona kuti mainvestors mamwe anongouya oga aona kuti nyika iyi ine vanhu vari kushanda inoshandika inoitika mari hapana munhu angauye kuzovhura kambani nyuwani iwo mamwe aripo akavhara ari kutadza kumutsa nehurumende zvese zviri kuitwa nanamutulemwe zvimamezures zvavari kuita izvi kuti westera nguva nekungobira vana vezimbabwe zete
manzwa pfungwa dzevamwe vateereri vestudio 7 ipfungwa dzavo dzisina chekuita nestudio 7 tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Sudan inoti vanhu makumi maviri nevatatu vafa mushure mekudhuka kwaitika mune imwe factory muKhartoum. Moto uyu unonzi wakuvadza vanhu vanoita 133. Hurumende inoti kudhuka uku kwakonzerwa negonyeti rinotakura peturu iro rabata moto rikadhuka rikaparadza factory iyi. Amai Kamala Harris vazivisa kuti havachakwanisa kuenderera mberi nokutsvaga rutsigiro rwekupiwa mukana wekuzokwikwidzira kuve mutungamiriri wenyika gore rinouya. Amai Harris vaudza vatsigiri nevabatsiri vavo kuti havaoni vachibudirira uye havasisina mari yekuti varambe vachitsvaga rutsigiro rwokukunda, asi vakati izvi hazvirevi kuti havachaita zvematongerwo enyika. Muchikamu chino chinotarisa zvipitika muAmerica. Dare reparamende yeAmerica range richinzwa huchapupu kubva kuvanhu vazhinji vehurumende rasvika pachinhano chekupomera mutungamiriri wenyika vaDonald Trump mhosva yekuti vakashandisa masimba ehofisi yavo zvisina kunaka uye kuti vakaedza kumanikidza Ukraine kuti iongorore vaJoe Biden nemwanakomana wavo netarisiro yekuwana zvakaipa pavari kuti vagozozvishandisa mukutsvaga rutsigiro musarudzo dzomutungamiriri wenyika dzichaitwa gore rinouya. Sachigaro wekomiti yeintelligence yange ichibvunzurudza vanhu pamusoro penyaya iyi vaAdam Schiff vaudza vatori venhau kuti uchapupu hwavabuda nahwo mubvunzurudzo idzi hwakawanda uye hunoratidza kuti vaTrump vakaita zvisakafanira. VaTrump vari kupomerwawo mhosva yekuedza kudzivirira kuti zvavakaita zvisabudiswa pachena. VaSchiff vaudza vatori venhau kuti kana paramende kana kuti Congress ikasatsiura vaTrump pane kuedza kwavakaita kushandisa nyika dzekunze kuti dzipindire musarudzo dzemuAmerica zvinokonzera kuti zvakaitwa navaTrump zvirambe zvichiitwa zvekare. Lena dzakata Madam Boss sezvo nguva yedu yapera rikatimbotarisa zvanga zviri munhau. Nhengo dzesangano ravana chiremba reZimbabwe Senior Hospital Doctors Association vanoti nhasi vatange vachiratidzira muHarare. Varimi veFodga vochema-chema vachiti kukwira kwemitengo yezvekurimisa kuti kuvakanganisawo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndoti mosara zvakanaka.